Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqojo ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 22, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura chirongwa chekuwanisa vagari magwaro ekuyevaridzi vedzimba kana kuti matitle deeds. Asi imwe nhengo yebato reCitizens Coalition for Change inoti zvinhu zvinofanirwa kunge zvichiitirwa munhu wese munyika kwete kushandiswa kutsvagisa rutsigiro. Pasiro serinocherechedza zuva rekutsigira kuchengetedzwa kwezviwanikwa nezvakatikomberedza re-Earth Day. Indiwe mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaparura chirongwa chekuwanisa vamwe vagari magwaro ekuyevaridzi venzvimbo dzekuvakira dzimba zviri pamutemo chePresidential Title Deeds Program apo vatambidza vagari mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 350 vemumusha weAirport matitle deeds nhasi. Vachitaura pachiitiko ichi vaMnangagwa vati urongwa hwehurumende yavo ndewe pamusoro-soro wekuona kuti mwana weZimbabwe wese ane pake paanoti pamusha. Vati chirongwa chanhasi ichi changa chisiri chemusangano weZANU PF wekutsvaga rutsigiro kwete asi kungoti hurumende ndeye ZANU PF. Dzimba dzekuwepoeth idzi dzakanga dzakavakwa zvisiri pamutemo asi dzakazotambirwa nehurumende yedunhu reepoeth. Chirongwa ichi chinonzi chicharamba chichienderera mberi pose panenge patambirwa urongwa hunenge hwaitwa zviri kunze kwemutemo. Mabiko aya anonzi aitirwa pachikoro cheAirport High School. Asi nhengo yebato reCitizens Coalition for Change uye vakambove mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu vakavawo zvakare meya vaSesoro Zvidzai vanoti izvi ndizvo zvagara zvichikurudzirwa nebato ravo kuti zviitwe kuvana veZimbabwe kana vari kumamisha nekumapurazi. Asi vanoti urongwa hwanhasi uhu vanga vakanangana nekutsvagira bato reZANU PF rutsigiro chete.
Tinotenda kuti chimwe chimuganana chazosunuravo hazvisunuri mumusi umwe chete zvimuganana. Kubva kare kare 2000 takachitaura kuti vanhu ngavapiwe matitle deeds vave maowners. Kubva kumareserva kunana Bikita kudotito kubohera. Chichemo chedu chekungoti vanhu ngavapiwe matitle deeds ndozvatagara tichitaura kubva 2000. Ava vachiramba chero minda imomu tagara tinongochema kuti vanhu kana wakapiwa munda piwa title deeds ndiko kuti land yedu ive usable asset. Vanga vasingazvioni vachichema zvinovatanga ne 350 nyika yose inoda matitle deeds. Izvi zvaita zvishoma shoma pane zvinofanirwa kuitwa munyika yese kuitira kuti tione kuti haisi nyaya yekutsvaga mavhoti asi inyaya yekuendesera upfumi hwenyika mberi kuti vanhu vese vasanganiswe mukusheya upfumi hwenyika. Apa tinoda kuchenjerapa.
Saka muri kutaura here kuti izvi zvinokwanisa kuonekwa sekunge kutsvagwa kwemavhoti asi vanhu vasingaone kuti chirongwa chakakosha chatoparurwa?
Haiwa, hapana chiroti. Isu tinoziva kuti kana vanhu vachipiwa ngavapiwe vose zvachose. Hurumende inotamburei kupa vanhu 350 munyika ine more than 5 million vari kutsvaga pokugara. Ngative neprogramu iri comprehensive inopa vanhu kodzero dzavo dzokuita vaite maowners enyika. Tinoziva kuti vanokuti takupa neruboshwe noruzivo kutorera. Ipapa kana vapiwa 350 ivavava vanotanga kutora kadhi reZANU PF. kana kadi rako iroro rikangochembera chete rikasaonekwa tokutorera ndotikayava nao.
Asi hazvizokurudzira here vanhu kuti vange vachizongosvigarisa pose pose vachitarisira kuti vachazoregularizwa vopiwa matitle deeds?
Ndizvo handiri kutaura kuti munyika muno mune big problem yekushayikwa kwepokugara. Ukaona vanhu vachinovaka kamba kokubiridzira is because hurumende iri kutadza kuvapa pokugara pakanaka. Isu tiri kuti iko hurumende inofanirwa kunosvika yovaka dzimba dzakasiyana siyana. Kune dzimba dzevechidiki vachangoroora maflats okurenda, kouyawo dzimba dzevemari dzepakati napakati, kouya vamwe vanopiwawo masitenzi akasezvisiwa vovaka dzimba dzavo. Ndiko kuti vanhu varege kutambura pokugara. Zvatiri kuona zvokuvaka dzimba munhendereko dzedzerwizi, zvokuvaka muzvikomo pasi pemagetsi, inyaya yekukonewa basa yechihurumende ichi.
Havanga vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change uye vaimbove mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu vakavawo zvakare meya vaSesuro Zvidzai vari parunhare Mugweru neStudio 7. Asi vakasarudzwa kuti vamirire bato rezanu PF musarudzo dziri kuitwa gore rino mudunhu reEpworth North vaAlex Gakanje vanoti zvaitwa navamunangagwa izvi zvakakosha zvikuru uye zvakatadza kuitwa nemapato anopikisa ari kutungamira mumaguta.
Chirongwa chaitwa naPresident chatambirwa nemufaro. Vanhu vaungana, vamwe vakatadza kutopinda ground razara, vanhu vakapembera, vanhu vakafara zvikuru. Vanhu vakaumbisa mutungamiri wenyika kuti nekuda kwezvamatiitira izvi ndo chimwe chezvikonzero chatichaita kuti tikusarudzei tiende kuofisi zvetaundi rino ra2023 nekuti vanhu vanyakutarisa vakatipa makore ese makumi maviri apfuura taatichitungamirwa nemakanzuru MDC neTCC, asi hatina chimwe chete chatakambopiwa navo chinoita kuti tizosiyira vana ive nhaka. Chimwe chete chatakasiyirwa navo imbiri yemaNGO. Chimwe chete chatakasiyirwa nacho mukurumbira wemademonstration. Chatakasiyirwa navo imbiri yekuchinja mazita semapato, asi vamunangagwa matibhendera nekuti matipa nhaka yatichagona kusiyira vana.
Pane vamwe vari kuti chirongwa ichi hachizooneki kukosha kwacho nekuti chanangana nenguva yekutsvaga rutsigiro chaikuita kunga chashandiswa nebato rezanu PF kutsvaga rutsigiro muEpworth. Munoti?
Ndoo vamwe chete vaiti kutora minda chirongwa chezanu PF nhasi nahwana pekurima. Ndoo vamwe chete vane vabereki vaitisa hatidi kuenda kuhonda, hatidi kurwa nevamwe, asi nhasi vanochema kuti sei tichingadzimawo veterans. Ndoo vamwe chete vanhu ivavo vanoti chirongwa chanangana nekambeni. Zvakaitei kana iri kambeni kukambena uchipa munhu nhaka yeupenyu? Zvakaitei kukambena uchipa munhu title deed raatasiyira vana nepekugara panonzi paki? Ingaita mbiri heri yekukambena nemademonstration? Ingaita mbiri heri yekukambena nemastrike? Saka nakuri kukambena bhazi vano PF yacho ngaihinika nekuti zvayapa vanhu haigone kuzovatorera.
Tinoona kuti dzimba dzaregularizwa idzi vaGakanje dzimba dzakanga dzambovakwa zviri kunze kwemutemo, hazvizokurudzirawo here mune ramangwana kuti vanhu vange vachingozvigarisa pavanozvigarisa vachitarisirawo kuti tichazoregularizwa tichiwanawo matitle deeds?
Aiwa manyepo kuEpworth kwakaitwa nonzi regularization. Regularization zvinoreva kuti kana wanga wazvigarisa wega, kanzuru yenzvimbo iyoyo inonzi Epworth Local Board yozviona kuti nzvimbo iyi ndeyedu, yodaidzira kuti vanhu chiurai tigare pasi tironge kuti tiregularize pamugere. Stand yestand yobva yapiwa standard size. Kureva kuti vanhu havakatogara zviri pamutemo, hakuna chisina kuitwa. Matitle deeds mukoma anopiwa pachedzwa nzira nehwaro hwakareba hunosanganisira mitemo mizhinji. Saka kupenyerera kwavanhu kana vachiti matitle deeds atiwa kuwana vagara zviri kunze kwemutemo.
Totarisawo kurudziro iri kuitwawo nevamwe kusanganisira vebato reCitizens Coalition for Change yekuti matitle deeds iwaya anga achiwaniswawo kana vanhu vekumaruzevha nevakapiwa minda mumaprazum. Munotiwo?
Ndinoti inini vadii vambotanga vapa vanhu vari mumaguta mavanotonga vakatavaswa kumaruzevha kwatinotonga isu?
Vanga vari nhengo ichamirira zanu PF mudunhu reEpworth North musarudzo dzichaitwa dzeparamende vaAlex Gakanje vari parunhare kwakare kuEpworth neStudio 7. Apo pasi rose riri kucherechedza zuva rekutsigira kuchengetedzwa kwezvakatikomberedza reEarth Day nhasi, dzimwe nyanzvi dzinoti nharaunda nemasango zviri kukanganiswa zvakanyanya nemabasa evanoita zvezvicherwa, kunyanya vanochera goridhe zvisiri pamutemo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine mukurumbira nenyaya yezviwanikwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvicherwa zvakakosha pamwe nemhuka. asi vamwe vanoti upfumi uhu huri kunza matambudziko akawanda kusanganisira kuparadzwa kwemasango uye kukukurwa kweivhu rinozadza nzizi nemadhamu izvo zvinoita kuti mvura ive shoma. Farai Maguu ndiwo mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance. VaMaguu vanoti zuva iri rakakosha zvikuru sezvo richirochidza vana veZimbabwe nekukosha kwezvakatikomberedza. Vanoti izvo zvicherwa hazvifanirwe kuitwa zvisina mwero.
Hurumende iri kuti iri kuda 12 billion mining economy by 2023. Saka vari kukurudzira chero anoda kuchera ari kungodzingaenda anochera. Paimbonzi panodiwa ma environmental impact assessment kuzvinopa kungonzi munongoita environmental management plan inoapproviwa neEMA. Hapachina kukoshesa nharaunda, kukoshesa masango, makomo edu, nzizi dzedu, kunyange minda chaiyo yatinorima iri kupindwa ichicherwa nekuti kuri kunzi tiri kuda 12 billion. Iri idambudziko guru.
VaMaguu vanotsindira maonero evakawanda ekuti masango nenharaunda zviri kuparadzwa munzvimbo dzakasiyana siyana dzemunyika.
Mining yedu yalinga nepolitics ende vanhu veEMA vachagoni kuita basa ravo nekuti vaakutya zviri kuitika. Topamuenzaniso kupenda longa EMA iri mumamutare, asi kuparadzwa kuri kuitwa penda longa kunoshaya kuti role yeEMA ichiri yei munyika munomu. Ukaenda kune inonzi Premier Estate kuold Mutare, makomo ari kudisapia, masango ari kudisapia, misha yevanhu iri kuzara dust nekuda kwemabelarusians vari kuchera goridhe ikoko. Kana hurumende ikasaisa mabreki panyaya yemaini, nyika inoyi iri kuparadzwa zvekuti zvichatora macenturies kuti nharaunda dzedu dzikwanise kuzviporesa kubva pakukuvadzwa kuri kuitwa nevari kuita zvemaini.
Vanwa vezita Ndlovu Igweta uye ndichipanga mazano munyaya dzezviwanikwa vanoti Zimbabwe ine mitemo yakajeka yekuchengetedza nharaunda, asi chakakosha ndechekuti mitemo iyi inotevedzerwa here.
Section 73 yeConstitution ikuti iyo ikodzero remunhu wese muZimbabwe kuti awane environment iri healthy yakachengetedzeka, kwete for this generation ichete. Saka iye munhu wese including ma mining company, be it international mining company, be it the small scale mining, kana iwo ma artisanal miners, munhu wese ane obligation yekuchengetedza nzvimbo kana zviwanikwa for the benefit of everyone muZimbabwe.
Amai Joyce Chapungu, mutauriri weboka reenvironmental management and authority kana kuti EMA, vanoti EMA inoshanda nemapazi nemapoka ehurumende akasiyana siyana mukuchengetedza zvakatikomberedza.
Takatarisana nenyaya yekucherwa kwezvicherwa nemhosva dzinogona kuparwa pakuchera ipapo. Isu hatishandi tiri toga kana tave kutarisa mhosva idzodzi uye kuti vanenge vadzipara vagosungwa. Tinoshanda takabatana nemapurisa edu, tinoshandawo takabatana zvekare kunyange nevaridzi venzvimbo vanova ndivo kanzuro edu. Tese tine donzvo rekuti tichengetedze nharaunda dzedu uye tichengetedze nhaka yatinayo, tichinzwisisa kuti nharaunda inhaka yemusiyiranwa.
Kuparadzwa kwemasango nenharaunda, kunyanya kunoitwa nevanochera goridhe zvisiri pamutemo, ndechimwe chezvichemo zvakataurwa nezvazvo zvikuru pamusangano unoitwa gore rega rega wemadzishe uyo wakaitwa muBulawayo mwedzi waPera. Munyori mukuru mubazi rezvezvicherwa vapfungwa kunaka vakavimbisa kuti mutemo wezvicherwa uri kuvandudzwa uchabatsira kugadzirisa izvi.
Temo munyowani uri kuti iwo tinofanira kunge tine hurongwa hwekuti munhu wese ari kuya kuzoita mining, wedza mudiki kana muhombe, anofanira kuwana certification inobva kune vevagari venzvimbo inopa approval yekuti hongu taona munhu ari kuda kuzoita mining auya nechirongwa chakanaka chakanzwisisa chesocial corporate responsibility.
Takabata gurukota rezvezviwanikwa nekushanyirwa kwenyika vanwa vezita Manganiso Ndlovu kuti tinzwe maonero avo, asi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Zuva reEarth Day rinocherechedzwa musi wa22 kubvumbi gore rega rega senzira yekukurudzira kuchengetedzwa zvakanaka kwenharaunda nezvakatikomberedza. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Apo kurwisana mukatomu pakati pemapoka evakuru vemauto vaviri kuri kuenderera mberi muSudan. mukuru wemaute hurumende General Abdel Fattah al-Burhan vachiti mugwaro ravaburitsa mauto avo achabatsira mukuburitswa kwevashandi vemizinda nezvizvaro zvenyika dzinoti America, Britain, China neFrance kunge vachibuda muSudan mumaawa mashoma anotevera. Apo kurwisana kuri kunzi kuri kuenderera mberi munzvimbo dzakatenderedza nhandare yendege yeKhartoum International Airport. Hazvisati zvazivikanwa kuti kuburiswa kwevanhu uku kunoenderera mberi nenzira ipi. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica haana kukwanisa kutenda kana kuramba kuVoice of America nhasi kuti mashoko ekuti mauto eSudan abvuma kubatsira kuburitsa zvizvarwa zveAmerica nedzimwe nyika muKhartoum ndechokwadi here kana kuti kwete. Mutauriri uyu audza VOA kuti vari kuramba vakabatana nemuzinda weAmerica uri muSudan kuti vange vachiwana zvizere pavashandi vavo. Asi mutauriri uyu ati haangakwanisi kutaura pamusoro pemafambiro avo kana kwavari pari zvino.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru wehurumende yeMyanmar iri muhupoteri akaudza Voice of America svondo rino kuti hurumende yavo iri kushanda kugadzira nzira dzekupa nadzo yambiro dzekudzivirira nadzo kurwiswa nemuchadenga kune veruzhinji mushure mekubhombwa kwemumwe musha uri nechapakati penyika kwakauraya vanhuwo zvavo vangangoda kusvika kumazana maviri kusanganisira vana vadiki makumi matatu nevasere kana kuti 38 mazuva gumi adarika. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ndina kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro naMuzvare Savana Madamombe vanoshanda ivo nesangano rinonzi Mubatira Pamwe rinoshanda nevanotora zvinodhaka. Sangano iri riri kubatsira panguva iyo vazhinji munyika nyanya vechidiki vari kunzi vari kutarisana nedambudziko rekutora zvinodhaka. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Madamombe, mungatitsanangurire kuti basa ramuri kuita iri rinofamba sei uye rinobatsira sei vanotora zvinodhaka.
Mubatira Pamwe iorganization inoona nezvevana vanotambudzika nechirwere chepfungwa chezvinodhaka. Ndinodzokorora zvakare kuti chirwere chepfungwa chezvinodhaka, addiction. Ndinoda kuti ndikupeiwo zvatiri kuita semubatira pamwe. Tiri kubatana nevana vari kunze kwenyika tichiona kuti tingaita sei tichitora zvinhu zvatiri kudzidza kunze kwenyika zvinoenderana nechirwere chepfungwa chezvinodhaka. Ini parizi ndinogara ku San Diego ku California kunove musha unonetsekana zvakanyanya nezvinodhaka nezvirwere zvezvinodhaka asi kune zvakawanda zvavanoita muno mu San Diego zvatinokwanisa kudzidza totora zvinofanira zvatinokwanisa kushandisa tiri kunyika kwedu ku Zimbabwe
izvi muri kuzvikwanisa sei tichiona kuti imi muri muno mu America asi sangano renyu riri kushanda nevana vari ku Zimbabwe muri kuzvikwanisa sei kuti mutore hunyanzvi uhu muchiuendesa ku Zimbabwe
izvi tinoburikidza tichishanda kune vana vakawanda muno mu America vakabva Zimbabwe ma social worker ma psychologist ma psychiatrist ma psychotherapist nevamwe vakadaro vanoshanda nepfungwa vari kukwanisa kuziva kuti kumba kwatakasiya huku kune vanhu vari kushupika vari kuda kubatsirwa saka tiri kuda kuti tibatsirane tichiita setup yatinoti telehealth telehealth iyi tinokwanisa kuti tibatsire vanhu vari kumba nyangwe ari gokwe kwane mbudziya kuchachacha chero kupi zvako kana kwa kompinyo ashotoka tinokwanisa kumubata as long as aine ka WhatsApp kake kambudzi kake kana WhatsApp kana kai tinokwanisa kumupa ruzivo nekumupa rubatsiro rwaanokwanisa kuti ashandise vachibatsira vari kushupika nezvinodhaka kana paina anoda kuti abatsirwe tsvagai mubatira pamwe trust
aye wanguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Savana Madamombe vesangano remubatira pamwe trust vari kushanda ivo vari mu San Diego imo muno mu America asi vaine sangano zvakare ku Zimbabwe iro rinoshanda richibatsirawo vari munyika muzvare Madamombe vari kuti ivo vari munyika vanogona kuenda kumahofisi esangano ravo ari muHarare munogona kuvatsvaga padandemutande reFacebook kana mamwewo maplatforms kuti muwane rubatsiro ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu kana muine nyaya dzamunoda kuti tiwanikwe tichiparura pano pachirongwa chenyu chemadzimai munogona kutibata paWhatsApp number dzinoti +1 202 714 8675 namba dzedu zvakare +1 202 714 8675 #madzimai chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye Vicky Rega Rega ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous iye zvinotokupa ichirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu che our lives upenyu hwedu nhasi tiine hurukuro nemutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha repassenger association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath pamusoro pechirongwa chavo chekudzidzisa veruzhinji vanofamba nemabhazi nemichovha
chirongwa chedu ichi ndechekukurudzira veruzhinji kuti vaite sarudzo yakanaka pavanenge vachikwira mabhazi nemichovha vachienda kwavanenge vachienda izvo tiri kuona kuti mota dzemushigashiga dzawanda zvikuru mumadhorobha uye zvakare vanhu vari kubirwa namakororo makororo achishandisa mota dzemushigashiga idzodzi vanenge vachinyepera kuti vari kutakura vanhu apo vanenge vasiri kutakura vanhu vanenge vachitora mukana wekuipa kusharongeka kwezvifambiso zvofanenge zvichiwanikwa mumadhorobha zvikuru saka isu tiri kuyambira veruzhinji pavanenge vachifamba vachibva kumabasa vachidzokera kudzimba kana vachitarine basa vange vachikwira mota dzavanoziva kana kuti zhinji dzemota dzinotenderwa nehurumende inge dzichitakura vanhu dzine namba plate zvekupachena
chirongwa ichi muri kuchiita nemasangano api makabatana nemapurisa here nemamwe masangano
chirongwa ichi tiri kuchiita takabatana nemapurisa takabatana nemasangano evagari zvakare kuti tinge tichifambisa chirongwa ichi uye zvakare nemakambani einsurance kuti tinge tichidzidzisa vanhu kuti vakakwira mota dzine namba dzekupachena
izo dzinoterera mutero kutakurwa kwevana toti passenger ability cover vanogona kuzobatsirwa mushure mukunge vaitatsaona pamugwagwa kana kuchinga vachinge varasirwa neupenyu vanopuhwa mari yekuviga hama dzinenge dzashaika pamugwagwa nekuchengerwa makofini zvimwe zvakadaro kana kurapiswa zvakare tikasukurudzira vanhu kutirange vachiita sari dzakanaka pakufamba kuri zvikare vaze kuti ivo vane kodzero zvekuti kodzero kumufambi zvakare
pachirongwa chamakaita kumarondera tiri kuona kuti makanga makabatana nesangano remarondera residents open forum chakafambawo zvakadii chirongwa ichi
chirongwa ichi chakafamba zvakanaka zvikuru tinoda kutenda vagari vemarondera vakauya pamutambo uyu uye zvakare takaona vana vakawanda takaenda mumarokesheni vachiuya vataitaura navo tichivahwinisa mubayiro wemarura nemabhopoint nemapishe nezvimwe zvakadaro zvataihwinisa ipapo takaona zvichitambirwa nekuti wakadzidzisa mwana anosvika nazvegumba uye zvakare tinovimba kuti vana vane simba ende vana vanoita kuti vanhu vakuru vade chinhu saka takaona kuti shoko redu rakafamba zvakanaka rakasvika muvagari vakanga varipo kwataenda kwese
dzimwe nguva dambudziko rinenge riri pakuti mabhazi anotenderwa kuti vange vachifambisa dzimwe nguva havanikwe pane imwe nguva matambudziko iwayo anogadziriswa sei kuti vasarambe vachipinda mumatambudziko
matambudziko iyaya anogadziriswa zvikuru isu tesangano repassenger association of zimbabwe zvikushandawo takabatanawo ne zvakafana netraffic safety council ICZ mapurisa zvakare neutungamiriro hwenzvimbo iyoyo kuti zvinge zvigadziro uye zvakare neministry of local government and public works zvakare neministry of transport zvimwe zvichemo zvatichitaura kuti mumadhorobha mazhinji nyaya dzekutakurwa kwevanhu hadzina kumira zvakanaka senge dzita remarondera panotoda kutogadziriswa nekuti vemakombi vatakataura navo vaipwa chichemo chekuti ivo vakatomisa kufamba kumakombi avo nekuda kwezvipipi izvi nekuti vanhu vanomhanyira mumota diki zvinokasika kuzara vaende kwavanenge vachienda kungava kumba kana kudzoka kubasa izvo tiri pakukumbira kuhurumende kuti vange vachibatsira uyezve kurudzira amwe maoparator kuti vange vachichinja makombo avo akanga ane nhamba sviba payelo kuti vange vachitora nhamba tsvuku pachena yatinoti change of use tinokuvakurudzira kuti vange vachiita compliant nezvinodiwa nemutemo kuti vange vachienda kutakurwa kwebhizinisi nekuti hurumende yakavhora nekunyoreresa kuti vanhu vauye kuzoregesa kuti vapinde mubhizinesi iroro vakasunungura saka tichikurudzira kuti vanhu ngava checompliance changoramba chingokurudzira kuti vanhu ngavazive motikari dzekukwira kana vaitawo dambudziko vanogona kutibatawo tichiendawo kumaofisi makuru kuti zvinhu zvatinge zvichitaura zvinge zvichitambirika
manga makateerera kumutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha repassenger association of zimbabwe vatafadzwa george goliath vari parunare muharare nestudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu munhau dzemitambo mitambo yenhabvu yecastle lager premier soccer league yatambwa munyika nhasi yapera yakati greenfield 2 ngezi platinum 3 fc platinum 1 triangle united 1 wange 1 cranbourne bullets 0 yadha 0 highlanders 2 kuchitiwo black rhinos 0 herentals 0 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoparura chirongwa chekuwanisa vagari magwaro ekuve varidzi vedzimba kana kuti matitle deeds asi imwe nhengo yebato rinopikisa recitizens coalition for change inoti zvinhu zvinofanirwa kuitirwa munhu wese munyika kwete kushandiswa munguva dzekutsvaga rutsigiro pasi rose rinocherechedza zuva rekutsigira kuchengetedzwa kwezvakatikomberedza reearth day tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 @voanews.com anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusemwe na Praxidis Jeremiah.
So kuhizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lelithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba olimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 22 Mabasa 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
thina njengelizwe leZimbabwe lathi sibambene ngitsho lomhlaba sikhangele lonaleli ilanga le-Earth Day, lapho esikhangele khona ukubana kanti singalondoloza njani imvelo yethu.
LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqakathekisa kulondolozwa kwemvelo emhlabeni jikelele ele World Health Day namhlanje.
Sibe silazo lathi ukuthi sizazakale kuhulumeni ngoba nathi nasila amakristu nathi sizaba umuntu osebenzayo sizosebenzisa incwadi ehila zasesinezilanga. So emabhenki lapha babesinjani, babesivalela phandle.
Iningi labasebenzela emkhambo wemakhukhuwa kobulawayo bathi laluba ingxenye yawo seyadilika lokhu beqhubela khona ibhizimusi, njalo bakhangelele ukuba uhulumende abancedise ekuthuthukiseni. Namhlanje kuhlelo abaculi bethu sihamba lomasikandi odabuka eFlabusi kodwa yocula ekwele South Africa umphathisi Ncube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqakathekisa ukulondolozwa kwemvelo emhlabeni jikelele ele World Earth Day namhlanje. Incwadi ezibona ngokulondolozwa kwemvelo zithi lanxa isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi imvelo kumele ilondolozwe namhlanje ukwenzela ukuthi singayitshiyi siyonele inzalo yakusasa ngokuyitshabalalisa. Kusase kuningi okungenziwa ukuthi ikusasa yezizukulwane ibenhle. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Ngqobizitha Ndlovu, ingcwethi njalo eligqwetha elibona ngokulondolozwa kwemvelo.
Umhlaba ke ukunanzelela ukubana ukuze umuntu aphucuke, uluntu luphucuke, kuqakathekile ukubana imvelo ilondolozwe. Ikakhulu ngosuku lwalamhlanje u-22 April wayewona lo mnyaka waka-2023, thina njengelizwe leZimbabwe lathi sibambene ngitsho lomhlaba sikhangele lonaleli ilanga le-Earth Day, lapho esikhangele khona ukubana kanti singalondoloza njani imvelo yethu. Ngoba siyananzelela ukubana ukuphila komuntu kweyeme ekugcineni lasekulondolozeni imvelo.
EZimbabwe khona luphathwa njani lolu daba lokulondolozwa kwemvelo?
Thina ke ngokomthetho elizweni lethu sile constitution, ikakhulu nxa sikhangele u-section 73 we-constitution, uyagcizelela ukubana kulilungile lomuntu wonke ukubana aphile endaweni elondolozekileyo, aphile endaweni enhle, aphile endaweni lapho imvelo egcinakale njalo elondolozeke khona kahle. Kuqakathekile ke njengelizwe ukubana nxa i-constitution yethu isipha lawo malungelo okubana silondoloze imvelo, thina muntu ngamunye ngamunye kambe senzani ekulondolozeni imvelo?
Isisekelo sombuso sona sithini ngokulondolozwa kwemvelo elizweni?
Imvelo le nxa sikhangele ikakhulu i-constitution yelizwe ithi imvelo leyi ayisiyo yethu kuphela, kodwa imvelo esikhangele lokubana ibe ngeyesizukulwane esilandelayo, kubuye futhi esinye isizukulwane esilandelayo. Ngakho asimvelo nje yethu sodwa lamhlanje, kodwa imvelo yabantwa bethu, kube imvelo yabazukulu, kube imvelo njalo yezizukulwane ezibuyayo. Ngakho ukuqakatheka lobana njengelizwe ngesi nanzelelo nalolo suku sikhangele imithetho yethu, sikhangele njalo kubana lapho nxa sigebha lokho okuligugu kithi, kambe asibulale yini izizukulwane ezizayo.
Ngikuthazo bani elingayipha ngalolu suku ole FDA ekulondolozweni kwemvelo eZimbabwe?
Kuqakathekile ukubana umuntu munye ngamunye ananzelelo lalolo suku. I-government kungabe i-Environmental Management Agency kanye lamanye amaqembu akhona lapha akhangele ezemvelo, kuqakathekile ukubana baqhubeke befundisa abantu ngokuqakatheka kokugcinakala lokulondoloza kwemvelo.
Lo umnumzana Ngqobisi Thandlovu oyingcwethi ebona ngokulondolozwa kwemvelo. Loqhubekela lokhula udumo lomkambo wemakhokhoba kobulawayo, kungakhathalekile lobudala bawo, njalo labasakhulayo bakhona abaqhuba amabhizimusi kule indawo. Iningi labasebenzela kulomkambo bathi laluba ingxenye yawo seyadilika lokhu ebeqhubela khona ibhizimusi, njalo bakhangelele ukuba uhulumende lekansili bawulungise uhlanzeke ngoba ulembali yelizwe ebukwa ngabethekelela kobulawayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Imakhokhoba Market edume ngegama lokuthi emkambo wasungulwa ngomnyaka ka-1958 lanamuhla lokhu uqhubeka ngodumo lwayo nangenjongo yawo yokuba umkambo othola yonke into ethengekayo kobulawayo, kungakhathalekile ukuba uselokitshini elidala. Ubuye wasungula yonke imikambo esikhona ezweni eyabesintu labamhlophe. Umgcini sihlalo wemakhokhoba Market umnumzana Bhekimpilo Ndlovu othengisa imithi yesintu ehlukeneyo uthi bananzuzo abayitholayo emkambo.
Lapha sesibheka into eziningi, imithi, izinto zesintu njengezibazwa induku, indiko.
Umnumzana Ernest Shoko othengisa amanyathela lezokulimisa uthi kulezi insuku ibhizimusi ngelokuncenga-ncenga.
Kuyahamba nje kodwa konoko nje ukuthi lawa utshona ungadlanga. Sesifuna nje ukuthi kathi sincediswe konapha lathi ndida bona sesifuna dani amashedi lakubana lokunyaka kube ngani kuyacaca lakho.
Umnumzana Nkosilathi Dube ongusiyazi okubhizimusi lokuthengisa imithi yesintu eyendulo ucela uhulumende ukuba labo abenzele lula benelise ukuthola izikwenede emabhanga ukuze bathuthukise amabhizimusi abo.
Sesebe silaso lathi ukuthi sithi sazakale kuhulumende ngoba nathi nasila amaplastiki nathi sizoba umuntu osebenza ngayo sabesebenzisa incwadi ehila zasesinye ezinyanga. So emabhenki lapha babesinjani babesivalela phandle.
Ukosikazi Tryfin Ncube umsekeli kamgcini sihlalo wemakhokhoba Market uthi welapha abagulayo esebenzisa imithi yesintu.
Ngelwayo emthethweni siyakwazi ukuthi kwenziwa amazala akuvumeli kodwa kukhona usizo lwakho empilweni zabantu sibasiza ngakho. Kho-ke bayabuya abantu amapholisa njengabantu abafuna ukusizwa anganomuntu odinga ukusizwa ngento le. Ungakhuphuki ngokuthi ngimisukele ngimilungisele ngimenzele sesibuthi sikhathi sesihambe ngekhathi imali emakini isuke lapho sesibhalelwa sesibuthiaakwazi ukuthi sisebenzise ukuthina.
Unkosikazi Margaret Machingauta othengisa ukudla uthi babhekane lodubo lokukhulisa amabhizimusi abo lamapholisa afuna ukufumbathiswa sikhathi sonke. Unkosikazi Agnes Ndlovu uthi waqala ukuthenga emkambo wemakhokhoba ngomnyaka ka-1971.
Umkambo wemakhokhoba ngumkambo wakudala, umkambo omkhulu waziwa ngabantu wonke emalokitshini yonke sasithembe wona. Mina ngikhumbula ngama-1971 kuthengiswa yonke into, izinto zonke sezithengiswa emakethe zazithengiswa khona phana. Umkambo omkhulu oqakathekileyo welikamthwakazi, wonke abantu bawazi ka. kule old location.
Umkambo wemakhokhoba unembali enkulu njalo namanje abantu lokho bethenga bethengisa khona ilizwe lonke nabamhlophe bayathenga bethengisa kulo umkambo loba nje imiduli yawo isigugile idinga ukulungisiswa ihambelane namavinkili akulezi nsuku abathenga bethengisa khona labo bakhala ngodubo lwamanzi lamandla kagesi bethi izambuzi ziyenyanyeka ngabe ikhansili iyaba tholisa amanzi ngezimota ukuze kuhlale kuhlanzekile. Ngimele umsakazo weStudio 7 yisemakhokhoba kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Mthwazi yandaba okwamanje wathi silethulele uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Jacqueline Ndlovu, umholi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisa izitaladini eyebulawayo Vendors and Traders Association.
Into esihlukumeza kakhulu is the issue of spaces, vending spaces, malutshana ukudlula abantu. Okunye kudalwa ukuthi umhlaba vela ukhuli thina abantu ithe lokhu esisengezeleleka and njalo lo mnotho uyala uwoma usenza wonke umuntu agijimele ezitaladeni ngoba bathi yikho okunemali. Now we are one of the biggest constituency of workers. Singabasebenzi asebebaningi ukudlula labo abaqhatshwe endaweni zabo ngokomthetho esingathi ngama-formal workers. So Nicola Pep Corner, and ungananzelela emsukwini ezidlulileyo kuke kwaba nomsheshezo kuke kwaba ngathi kulendevulunyana. So umsebenzi wethu kuya lapho esihlangana khona le ngxaki nxa umumo womkhathi unjalo ngoba kutho ukuthi uzahamba ngezinto bek ikhaya sezimanzi lawe njalo kune-flu. So yikho nje esibhekane lakho kodwa-ke kuningi esikwenzayo njalo okutshengisa ukuthi njengqubela phambili. Sikhangele iBulawayo City Council inhlanganiso yethu or iyaqhubeka inhlanganiso yokusebenza leBulawayo City Council osekudale ukuzwisisana esingathi ngama-MOU.
Sezwa ukuthi sokulenye indawo evuliweyo enkulumane akhona yini amanye amalunga yini afinyelele ukuthi athole izitandard zokuthengisela?
Oh, ngiyabonga kakhulu. Inkulumane ayisiyo ndawo efana nalezinye ukuthi kulo muntu webe le ndawo yakhe. Inkulumane i-preferred or isebenza lobuye nezinto ngenangalemelo okuzakwenza ukuthi sibalekele kungxaki kade sihlalane kakhulu labantu abazisebenzayo okuthiwa i-state baronage ukuthi umuntu uyabamba indawo zibe ziningi zibe ngezakhe. Kodwa liyana imakethe ilokufunda okungaphezulu ngoba nje uzabe uyisebenzisa ngoba ubuye lezinto ezifunakala ngalelo langa kumbe ozozithengisa ngalelo langa.
Udubo lo luyana-ke olwalabana abathengisa ku-60 Avenue kuyeli.
Udabo lika-60 Avenue wonke umuntu uyalazi ukuthi luphathelane kakhulu lezombusazwe njalo luyindaba esachwatha ehehlula labo nabo abathiyayo abathi ngabosodolobho. It's unfortunate ngoba kukho konke lokhu thina abasebenzayo sinasihlanganiswa kumbe sesihlangana le ngxaki yokuthi sesibizwa amagaba phezu kwawonala esilawo of which kubi kakhulu. Kodwa-ke hhayi siyababongela ukuthi khwaphana bakhona bayathengisa imuli ziyaphila kodwa sikesifiso isokuthi abe bayahlangana lezi nhlanganiso kumbe babe nenhlanganiso ezozakaba ukubancengela ku-City Council kumbe ekhuluma lo-City Council ukwenzekelela ukuthi baphile bathengise besemthethweni. Yitho yinto into engilayo.
Siyabona njalo ukuthi kulo hlupho lwamagesi luyathintsha kubi yini abathengisayo?
Kunzima kakhulu. Besikhangela ukuthi abathengisayo abaningi bakhona bangomama, omama abalabantwana lezimuli. Ungakhangela isikhathi esiningi udubo lwamagethi lolwamanzi yebo baba luyamthinta ukuthi uzaphuma engagezanga kumbe enga-ayinelwanga kodwa into enkulu kakhulu ukuthi umama okhangela abantwana oyenza lokho sikuthi i-unpaid care work uzathethuka khona lekuthengiseni abuye ngemva kokudinwa lokutshona esenza umsebenzi wakhe aphinde azenakekela ubaba lo labantwabakhe kumhlukumeza kakhulu esikubiza ukuthi these are the hurdles of being a woman in business umama ozisebenzayo abantu bayebhalisa ukuvota basebesiyavotela abazakwazi ukubamela njengathi nje singabantu sithengiselayo lathi siyafisa ukuthi simelwe ngabantu abazaba nezindlebe ezinde ezingxakini zethu.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Jacqueline Ndlovu, umholi wenhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa ezitalatini eBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Uhlelo oluphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Mamhlanga. Abathala bathi kusinako kudedelwana enkundleni. Okwamanje ke sokungena uhlelo liphuma le ndaba.
Lingali tshona njani zolukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gandhi. Namhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Hayi, siyabonga. Angiboni ukuthi khona laba bantu abathi esikhathi sabalungu umbuso wabalungu wawungcono kulowabantu. Njalo inengi yabo bona labo bantu ngiyangibezwe bekukhuluma lokho. Vele uSmith vele uthi wayelekhandela njalo vele abakwazi. Bakwazi ukuthi kwakulomuntu omhlophe nje. So izenzo zebhunu kumbeza belungu zazizimbi kakhulu. Angeke sokufanise lokwanamhlanje lokho. Okwanamhlanje lokhulu okubi ukuthi sokusiba le politics yenzondano ilizwe sisalithatha leli kalibuyeli futhi emuva. Akulungiswe kuhlaliswane phansi lapho kutsheke khona kulungisiswe njalo lo ubona ngathi lo umbuso okhona kathesi hhayi wabelungu yiwongcono kambe ilungu kulomlungu ongabezokuma kathesi ngaphandle ukuthi khona kufonywa amaphathi efonywa ngabelungu kube sekuthiwa khona hayi umkhokheli wangukhona nguzibane banyana kumbe ngudlodlo kumbe ngutankawari kodwa besapotwa ngamakhiwa. Lokho akusoze kuphinde kwenzakale. Umbuso lwana wawumubi kakhulu. Yikho sisithi thina ngumbono wami kungabuyelwa njalo kuleso sigaba ngoba lowo mbuso wamakhiwa wawumubi. Siyakwazi sawubona saze sasukuma sathatha izibhamu sabona umbuso kamzorewa sabona kathesi umbuso kamgabi namhlanje sikuwona lo mbuso lowo okhona lo we-Second Republic. Angiboni mina lapho ukuthi khona singathi imbuso yona le iyafanana yonke ngabantu mnyama labakhiwa kwehlukenwe ngoba ungakhangela yona le Second Republic ayisozibuye endlini yakho izokunika ukudla kumbe ukunika umsebenzi kodwa umele la ubele umuntu osukumayo kube lwakho okwenzayo okwezandleni zakho bona bese bencedisa. Ngibona ngathi kunjalo kulokuthi sithi thina umbuso lo khona lo mubi kulowana makhiwa hayi kayisikho kuningi lapho sokukhulunywe lapha okungekhoyo yokugcwalisisa singathi implementation yikho ongazani kuyalekha nje kuphela ngoba labo khona ngali bakhona abachayelela phansi imbono ebonwa izinkokheli zakhona ezalawo maphathi kumbe izinkokheli zikahulumeni. But truly speaking hayi kukahle la okukhona nje kuphela ukuthi nxa sihonona laphana laphana sisola akuqondiswe laphana lalaphana sibone ukuthi kuna kungaphi lapho kubhende khona ofutika khona ukuqondiswa. Yabo
kodwa wena njengomuntu owalwa impi yenkululeko ungathi wena impilo iyalamhlanje iyafana daleyo eyabangela ukuthi usuke phansi uyethwala isibhamu.
Hayi impilo liyana leyakhathesi kakufanani ngoba laphayana ngangihamba ngigqoke amathenda futhi khathesi awiyo ngifake izicathulo nge-choice. Okwesibili ngisemaplotini kumbe eplotini so kakufanani la uhluke ubone ukuthi vele kakufanani. Uhlupho yilona liyana nje kuphela ukuthi abantu babone ngazani umehluko wangukhona ukuthi kuqala laphana kwakunjani njani abantu kwathi kuthiwa khona ngabangene bethatha umhlabathi bathi hayi ayiloyi politics yezana okwakukubi laphana kuphela okwenza sangenela thina sisithi into lanimbi yikuxotsha abahlali kumbiza khamizi kumba izisebenzi ezaziphakathi kwalawo maplaza abantu sebexotsha amakhiwa bethatha amaplaza bexotshe lezisebenzi zakhona no lokhani kwa ngingakufuni mina labanye abantu but umehluko ukhona impilo esasihlala ngesikhathi samakhiwa lempilo yanamhlanje thina phela kanjenge sifunde ograde 0 sasiphakamisa isandla sibamba indlebe sangena usub A sub B ustandard 1 kusiyafika khona ngale so you find that ithola kulomehluko kakhulu so umehluko ukhona ngimina ngibona kulomehluko inketha abachabi dayisekho amakhiwa ebanka wodwa engena emakhefa abo bodwa kathesi lapho kulebhunu khona kulomhlophe khona lami ngikwejisa ngikhona lapho ezo ngile mali yami ukuthinga ukudla ngikwejisa ngilabanye khona lapho so kukhululekile lokhu ngakho ke kwakungasikho ukuthi mbene ibhunu lona ngokwalo ngobuhlophe balo kumbe ngesikhumba sayo yilo laliliswa hayi izenzo yizo sasingazifuni yizo zenza sasukumela phezulu ukuthi khona hayi laba sebefuna isibhamu hathi rekele so ke ngibona kulomehluko sibili omkhulu izandla kazifanane sonke kasoze sifanane ekutholeni inzuzo abanye lemendweni yabo kumbe emzini yabo abathethwe kumbe abathetheyo kwehlukene lalokho kwakudala labo ezindlini zabo kwehlukene so zinenge izinto esingazibeka kumbe esingazivalisa kodwa okuqakathekileyo ukuthi khathesi siyazihambela nje ntando angaze ngihlangane ngama-odd hours nhlane lamapolisa esetsha abantu izithupha
lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye.
Siyambonga ke okagandi ngokusinika uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba dibanani laye ngeviki elizayo njengokutsho kwakhe. Kwezemidlalo siqale ngempumelelo yemidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League edlalele endaweni ezishiyeneyo zelizwe namuhla. Iqembu leHighlanders linqobe eleyada 2-0. Ingezi Platinum yanqoba layo iGreenfield 3-2. FC Platinum kuye ngutshikile ubhanqale Triangle United 1-1. Wange unqobe iCranbourne Bullets 1-0. Kwaba ngutshikile ubhanqa phakathi kweBlack Rhinos leRentals 0-0. Kunjalo nje ukuvakatshela kweleZimbabwe kwenziwe ngamaqula avela enhlanganisweni yezivalisa yeFIFA yeCAF kanye leCOSAFA sekulethe ithemba kulabalandeli bomdlalo wenguqu elizweni ukuba mhlawumbe ilizwe selingabuyela lalo lincintisana lamanye amazwe omhlaba. Ithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Aqula vela umhlanganiso wezibalisela iFederation of International Football Association iFIFA, Confederation of African Football iCAF kanye leCouncil of Southern Africa Football Associations iCOSAFA akwele Zimbabwe ukuzoqhuba imihlangano labaphatheki kumdlalo wenguqu kudingwa ukuba kuxazululwe ingxabangxoza ekhona emdlalweni lo kulezi nsuku. Ilizwe leZimbabwe limise ukuba yingxenye yalezi nhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu nyakenye. Njalo umlandeli weqembu leHighlanders uBheka Sibanda uthule ithemba lokuba lesi simo saguquka ngemva kokuxoxisana ukuza kwenzakala. Intathelendaba yezemidlalo uNation Gogwerela laye uthi kuhle ukuthi labo abavela kunhlanganiso lezi ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele baze bazozibonela bodwa ukuthi kanti kuqhubekani emdlalweni wenguqu kweleZimbabwe.
Bazathola iqiniso elokwenzakalayo kunokuthi bebe besizwa mhlawumbe yilabo abakade bekuzifa ngoba kade bezabatshela khonokho abafuna
umnikazi weqembu le-Ajax Hotspur elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League uSiphambaniso Dube uthi ulethemba ukuba ukuza kwezivakatshi lezi kuzaxazulula ingxaki ezibhekane lomdlalo wenguqu elizweni.
Sokusilahlisa ithemba ukuthi bakhangele umdlalo webhola kumbe labo bangabepolitics nje ngoba bengabantu bebhola bekumele belalele ukuthi isizwe sithini hathi ukuthi bebuye vele bezitshela ukuthi thina sifuna ukwenza lokho.
Umdlali wenguqu UNESCO Daniel Bingadadi uthi ukhangelele ukuba ngemva kokuxoxisana ukukhona lokhu isimo somdlalo wenguqu elizweni sizalunga kube le ngqubela phambili.
Siyakhangela ukuthi iZimbabwe ibhani iliftwe so that there kube le unity among soccer people.
Amaqula lawa waziqhuba ingxoxo labo bonke abaphatheke kumdlalo wenguqu elizweni ukuze kuxazululwe udaba lokuba eZimbabwe liphenduke lalo liphatheke kumncintiswano weqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso lezi. Ilizwe leZimbabwe limise ukuba lilunga leFIFA nyakenye ngemva kokuba inhlanganiso yeSport and Recreation Commission imise umsebenzi inkokheli yeZifa ekhokhelwa nguFilson Kamambo ngo-2021. Abe-SRC bebesethesa inkokheli yeZifa umlando wokungaqhubi kuhle inhlelo zomdlalo wenguqu elizweni, njalo lokhu kugoqela ukungaphathi kuhle imali kanye lokuhlukunyezwa kwabonompembe besifazane. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Namhlanje uhlelo abaculi bethu sihamba lo Masgandi odabuka eFlabuso kodwa icula ekwele South Africa umphathisi Ncube, yena osethule idlalade elitsha elisihloko esithi umuntu unjani. Nangu-ke exoxa lo Ntungameli Nkomo kwiStudio 7.
Sanibonani kuzo zonke iindawo nje. Lo bingelelayo ngumphathisi Ncube endaweni yaseFlabuso okondlomnyama endaweni yaseMakosi enhlangano kaMbendezi naMakosi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami ngabe umuntu ewudinga uyatholakala online kwabo YouTube uyawuthola, bese kuSpotify uyawuthola, futhi kuzo zonke nje indawo ezidayisa umculo online ngiyatholakala. Uma ngabe udinga kimi, inamba engitholakala kuzo ngitholakala kulezi namba ku 0641668 63. Bese kuFacebook ungithola ngaye futhi umphathisi, uyafika nje lapho kuFacebook useshe nje umphathisi uzongithola. Kuzo zonke iindawo nje ungisesha ngomphathisi uyangithola.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Into engiyicinga kakhulu kubo abalandeli engiyicelayo kubo, ngicela nje isapoti, benginikeza isapoti umsebenzi wami ewustrima u-online besubscribe. Yilokho nje engicela kubalandeli, so hlezi nje sibayenzele okuhle.
Njengokubona ngisho
Themba likholisile umculo kaMphathisi Ncube, yena-ke osethule idlala de elitsha lesihloko esithi umuntu unjani.
njengoba isikhathi singasavumi ukuba siqhubekele phambili sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo upraxetus jeremiah sisithi lilale kodwa bangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakuzilalela ebulanjeni siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe